Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 18th, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the different protests that are happening throughout the country. What are your views on the issue?
And to call to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. And the number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai msakanganwe.
Olwesine lwabo mama olwesifazane kodwa sitholakala njalo ebulenjini ku www.voazimbabwe.com loba njalo ku www.voashona.com loba njalo ku www.voandebele.com.
And don't forget, we are now live streaming our live talk, and you can actually join in the conversation right now by liking our pages and also streaming with us. So hurry up and please like VOA Shona, also like VOA Ndebele, and like VOA Studio 7 on Facebook so we can have a conversation with you.
It's very clear that Robert Mugabe must now resign and pave way for the fresh impetus of the country. And that is what we are going to be doing. Whether he listens, whether he doesn't, what is going to happen is that we, the people, are going to take back our power and use constitutional means to bring an end to the madness that currently engulfs this government.
We are doing what is called build up to the bigger protest. This is just a build up process. They haven't seen it yet. When we get there, the government will realize that they have to come on the table or they have to leave office and allow a national transitional authority to manage the situation until elections.
We are here at UNICEF to get clarity on the statement which they issued a few days ago. The UNICEF issued a statement saying that citizens must not involve their children in the search of their father, Itai Dzama, who disappeared without trace at the hands of the state.
Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the different protests that are happening throughout the country. We had the PJ first from Bulawayo, where Hoza were also protesting, and then Harare, they had two protests today. So what are your views on the issue, PJ?
Mm-hmm. And to take us into our program, before we can say much, we happen to have in our studios today, we have a human rights lawyer, Tariro Tandi, to share her ideas on the prevailing protest in Zimbabwe. Tandi is also one of the Yali Fellows that concluded in Washington a few weeks ago. And you are headed home.
Yes, I am.
Welcome to the welcome to the Women's Roundtable, Tariro.
Thank you for having me.
Yes, you come at a very interesting time where there is so much action happening in Zimbabwe, not only in Zimbabwe, but also here. Yesterday, we had an event here at the Atlantic Council in Washington, D.C., and also another for the diaspora in Maryland. What's your view on what we're seeing happening, especially the protests and also Pastor Ivan Mawarire's movement?
I think as a citizen of Zimbabwe and as a human rights lawyer, having a background of everything that has been happening in Zimbabwe, I think this is a momentous time for all of us in Zimbabwe as we look at what, you know, what has been happening, our history, and realizing that a people that previously would not talk about the issues that were affecting them openly is now able to actually come out in the open and talk about those issues. This is something that is exciting for all of us, and our generation is specifically excited because we have gotten to a point where we are grateful for everything that has been done by those that have come before us. But we are also saying, as a generation, when we look at ourselves, we are like, but we are here today. What has been left for us? Where is the nation going? Where is our country going? What is it that we are has been left for us as this generation? And what is it that we will leave for the next generation? So when I look at all these protests that are happening, I think Zimbabweans have found a voice. Zimbabweans, for a long time, for a time immemorial, have been having issues, but they were not openly talking up about these issues. But now it's the time when Zimbabweans have found their voice, they are using their voice, they are taking advantage of the modern media to also air out their views and be confident, and they are brave, Mavi. You know, I think all this while we've been having issues, but people were not brave. Everyone was scared to talk. Everyone is scared to open up and have have deliberations about issues that were affecting the nation. But we are seeing a generation that has gotten to a point where they want to confront the issues, try to find a way forward in addressing those issues. And I think it's something that we need to actually take pride in and pat ourselves on the shoulder.
We also saw that there are some rural teachers that have also taken, you know, to the streets. They are marching from Murewa to Harare. So is this voice now also emanating from throughout the country, or what is the signal?
And when I actually heard about the teachers, Mavi, I'm one person who was really excited. For a long time, these protests have been happening and people have been saying it's the middle class that has been leading. I think with the this flag, those that wanted to attack the this flag movement would say, oh, it's for the middle class. It's classist. It leaves out a certain type of people. Then we have the vendors. The vendors are there. They are talking about issues that affect not the middle class, the lower class, you know, but also looking at those that stay in the urban areas, the urbanites. So now having the teachers from the rural communities coming up and also bringing out their voices and adding their voice to this narrative that Zimbabwe is currently going through right now is something that is applaudable. And it actually shows you that right now, the challenges that Zimbabwe is facing cut across every citizen of Zimbabwe. So whether you're an urbanite, whether someone who lives in the rural area, whether you're a professional or you're not a professional, you're affected by all the issues that are happening in the country one way or the other.
PJ, I think...
In Harare, as you mentioned, vendors also were part of a demonstration. They've also joined the... The protest.
The protest. With the hashtag, by the way.
Yes, I'm going to that. In Harare, vendors under the National Vendors Union, or NAVUS, today also demonstrated against police brutality, but were severely beaten up when they tried to present some flowers under hashtag this flower to promote peace and love.
It's a sad scenario, honestly, when we look at the police. I always say, When you look at a police officer, you're supposed to feel confident. You're supposed to run into the arms of a police officer. But apparently in Zimbabwe, when you see a police officer, you want to run. You will ask and beg for bolt's legs so you can fly away from them. And that is not supposed to be the scenario. We're supposed to be get to a place where we have confidence in the police, that the police will protect the civilians. Mm-hmm. And that is the duty and the role of the police. They're supposed to protect the civilians, not for us to be frightened or to be scared when we see them. And it's said that if police officers are beating a group of people who actually have permission to demonstrate, then it becomes problematic. Because unless if they had turned out to be violent, then maybe there was justification. But they did have a permit, a permission to actually protest. So in this instance, you then wonder, do we really have a constitution that we are respecting?
Mm-hmm.
Or we just have a document that is just an elephant?
You remind me of this incident in South Africa.
Mm-hmm.
I happened, as a Zimbabwean, I happened to approach a policeman to ask for some directions,
mm-hmm.
and I was driving.
Mm-hmm.
Do you know what?
Mm-hmm.
He ended up wanting some bribes of some sort. Because...
yeah, I think it's Nimnyari Khan Wedu, Wuktanga, but maybe before that we can just intro in our, you know, in the belly first.
Yeah. Siyalambulela kuhlelo lethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama kumsakazo wethu we Studio 7 lapha ke esihluza izangkhathaze inzanghlupe kumbe njalo ukuphumelela okuthile okwenziwa ngabesifazana empilweni sidibana le nkinga eziningi kodwa ke siphinde sidibane njalo lezibusiso eziningi empilweni yizo esifuna sizihluze uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke okwalamhlanje udaba olusegudwini yikhona lokhu kujengisela okugcwele elizweni lonke osokuze kwachithekela lasemazweni aphetsheya amazweni anjengemelika amazweni anjengecanada ekubo-australia lako abantu besithi basebedemonstrata labo in solidarity labantu abasekhaya ikanti ke uluhlu lwabantu bangalezi nsuku kade luthiwa ngabantu abangamagwala kodwa ke ngalesi sikhathi sokuvuke abantwana kumbe ngithi abasakhulayo abangaseyisabi abathi asiseyisabi sesijikile atajamuka ngakho ke kodwa ke abesifazane sizobachayela ihlombe ikakhulu abesifazane abehoza abehoza babehlezi lokhu betshengisela ngendlela ezehlukeneyo baqalisa besatshengisela ukutshengisa uthando nge-Valentine's Day kodwa baya ngokuya babelokhu betshengisela ngendaba ezithile lamhlanje babelokutshengisela kobulawayo kodwa hhayi abazange badibane lamapholisa njalo abazange babatshaye lapho ke kade betshengisela ngodaba lwemfundo ama-school fees njengoba izikolo sezizavulwa kunjenje awuthi ke nithathe ke umhlonitsha wethu wakuqala esilayi kuhlelo lwethu ozasiphathisa unkosazana Silethemba Mate siyakwamukela kuhlelo
yebo ngiyabonga PJ
ye ukutshengisela nanku ukwenziwa indawana yonke kube labotajamuka labo abahambe e-UNICEF kwaba labe abaphila ngokuthengisa abenavuzi labo bayenza owabo umkhankaso asibe kubiza ngokuthi hashtag this flower kuzoba labo this flag kuzoba lowe hoza ubona ngani ukutshengisela konke lokhu kuyazala izithelo na
ngokubona kwami ukutshengisela lokhu kuyazala izithelo loba nje izithelo zangkhona zithatha isikhathi ukuthi sizibone kodwa khona eqinisweni into ekhona ukuthi abantu sebekhathele ngokungatshintshi komumo welizwe ukuthi insuku zonke nje kuya kusiba kubi kusiya kubi umkhonomi awukho okunye zepolitika abantu bangakhangela eceleni bengakunaki bathi hayi ngokwepolitika sikungeni but nxa soku-affecta imuli bread and butter issues kakhulu omama sebehlukumezekile abantu bonke sithi hayi sesibambana khathi sesifuna ukuthi izinto zisilungile kancane kancane siyabona kuyabe lokhu kusiya kutshintsha ngoba asiyonto adikhangelelwe ukuthi ingenzakala ngoba abaZimbabweans anon ukuthi bayathula nje bakhangele eceleni bazinakele izinto zabo kodwa lokhu sokuhambe kakhulu 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 njalo abantu hayi sebezama imizamo yonke ukuthi bazisize bazikhiphe ebunzimeni loba abakibo abakibo khathesi ngibone ngani mina ngokuya kwesikhathi i-government uhulumende wethu uzagcina ephendula izifiso zabantu zonezo angazinakiyo okwamanje
Yeah.
Kodwa khona umahluko uzaba khona sibili.
Ah, ngoku abantu kababekezile. Wathi ngiza ukuthi ngithi bambamba khona apho ecingweni uhlelo luze luye phela. Siyakubonga ngesikhathi sakho. Yeah.
All right.
Eh, marvelous.
Aiwa, iroida mapiche itiri kunzwa zveshuwa madzimai vari kutaurawo kuti nesuwo hatisi kufara nezviri kuitika munyika. Tiri kuona vazhinji vari kupinda mumigwagwa vachiti ivo aiwa tajamuka hatichada uyezve hatichatya asi nezuro utariro. Tanga tiri muno muWashington patakasangana na Pastor Ivan Mawarire vari muno vachitaurawo pamusoro pehashtag this flag. Iwo wakaona sei zvakabuda pamusangano uyu?
Ndingati nini sechizvarwa chekuZimbabwe. Ndakaona kuti ndofunga pakanyanyisa kuita kakusanzwisisana pakati pemukuru webato Pastor Ivan nevamwe vanhu vakawanda vari kufunga ivo kuti pamwe vatisiya. Tiri parumana nzombe vachifanha kunge vainesu asi ndikazonyatsobatisisa mashoko avakataura mave vakanyatsokukurukurawo vakati movement ikave nemunhu mumwe chete ndizvo zvaita kuti chero nanhasi tinoramba tichiyeuchidzwa kurwiwa kwakaita hondo zvinoita kuti vanhu vakawanda vange tinge tine vanhu vatinoda kutarisira kuti vange vari mahero asiwo Pastor Ivan vari kuti aiwa zvinhu izvi zvinofanira kunge zvichiitwa nevanhu vese iwe mave neniinini tariro newe PJ nemunhu wese akateerera tine basa ratinaro ratiri kufanira kuti tibate kuti nyika yedu ikwanise kugadzirika tese tigadzire nyika isusu nevana vedu nevana vevana vedu.
Takaona zve paive nevamwe vemuno muAmerica vaida kunyatsonzwisisa kuti chii chaizvo chiri kuitika kuZimbabwe. Iwe segweta paunodzokerawo kumusha zvii zvauchaino pakurira vari kumusha zvawakaonawo muno zvawakadzidza zvingabatsire mamiriro akaita zvinhu. Takanyanyotarisa panyaya iyo yekuratidzira.
Ndingati mavhe ndikada kutarisa chimwe chinhu chatakanyanyisa kudzidza kunoku was kuti tinzwisise civil rights movement yemuno muAmerica inove iyo kuratidzira kana kuti rwendo rwakafambwa nemaAmericans kuti vange vaine kodzero dzavainadzo nhasi unoyu dzavari kuwanikwa kuine vanhu vari kuti tinokatarisa nyaya dzekodzero dzevanhu vakaremara totarisa kuno kuAmerica tikada kutarisa chero isusu kuinvesti kwatatiri vanhu vasinganzwi vanga vaine mafacility mavhe ekuti vane foni dzavo dzinoshanda kwavari ivo muklasi tirimo chero pasina interpreter anenge aripo papa ine kompyuta yaitodictata zviri kutaurwa zvichibudirira asi zvinhu izvi hazvina kungouya nyore. Saka tikada kutarisa rwendo rwatakafamba nekudzidza kwatakaita tichinzwisisa zvese izvozvo kuti zvizosvike zvinhu pazviri nhasi unoyu vanhu vakamira kwakave nekurwiwa kwete kurwiwa kwehondo asi kuti vanhu vakaramba vakamirira chokwadi chavanoziva kuratidzira kuri kuitika izvozvo kuZimbabwe ndo dzimwe dzenzira dzakashandisiwa muno kuti vanhu vasvike pakunge vaine kodzero dzavainadzo nhasi dzavanowanikwa vari vanoinjoyawo vachiti isusu tine kodzero dzakadai nedzakadai nedzakadai. Saka zviri kuitika kumba izvi ndingaone sekunzi ende chandinofarira zvemavhi ndechekuti kukumba kwedu tiri vanhu vekuti kana tichiratidzira zveviolence zviri kure nesu. Tine dzimwe nyika dzatinoziva kuti kana vakuratidzira ipfuti nemabara ari kurira. Asi isusu
mubvunzo iwoyo ndaubvunza zvekare Letemba Mati kuti tiri kuona here paine michero pakuratidzira kwese kwakungonyuka everywhere and kwaane mahashtag akangosiyana siyana tajamuka ana this flag. Saka Letemba atombotiwa
zviri kuita PJ nekuti change haingowanikwe yatomuka mangwana takutoti zvinhu zvatodini zvasanduka asi tikada kutarisa kuti vanhu vakutombotaura nezvazvo kukurukura chaiko zvakafanana nekuti chero pangave pamba chaipo mukange muine matambudziko first step yekugadzirisa matambudziko kurukura nezvavo. Saka pasina kuti matambudziko anotaurwa nezvavo haagadzirisiki. Saka izvozvo pavanhu simba nekuushingi hwekuti vakwanise kuti vataure zvinhu zviri kuvatambudza ndiyo iyoyo step. Tingati mwana haangotangi nekutanga achimhanya anombokambaira anombogwesha ombokambaira otanga kuti dhedhe ozotanga kufamba ozomhanya. Saka ndo izvozvo zvatingati katarisa movement inoiyi chero kutanga kwayo kwayakaita ini ndicharangarira Pastor Ivan vachatanga nyaya yavo yethis flag. Kwakave nekutaura taura vamwe vachiti haiwawo vamwe vachiti chii asi vakaramba vakadini vakashinga vanhu vakabatirira pazviri vakaramba vakadini vakashinga izvo zvitarisai kwatave izvozvi vanhu vakukwanisa kungotaurawo munhu akukwanisa kungotiwo ndakuitawo vhidhiyo yangu nditaurawo zviri kundinetsa ndakukwanisawo vanhu vakukwanisa kuti vakaratidzira kana kuti vakati vari kuratidzira vanhu vanokwanisa kubuda vachienda magweta chaiwo akapinda mumastreets achinotengesawo masweets nemavhenda achinotengesa maputi nemavhenza achinotengesa mafrizi nemavhenda nekuti dambudziko riri kusanganikwa nangana ari panext pangu idambudziko rinogona kusangana neni kana kuti rinogona kusanganikwa nemumwe munhu ari mumhuri mangu saka matambudziko ese atinawo PJ namavhika matambudziko ari kubata munhu wese saka munhu wese sezvanambotaura tese tine basa rekuti tinge tichiona kuti zvii zvandingaite iniwo segweta ndoonawo kuti chii chandinokwanisawo kuti ndiite iwowo sajournalist onawo kuti chii chandinokwanisawo kuti uite iwo uri vhendawo zvichingodaro daro kuti nyika yedu igadzirisi
hanzi chawana iwe nhasi mangwana
chawana
iwe manje
aiwa iro idama tombokwazisa variku live streama nesu tiri kukuonai Silas Memory Madondo vari kuti ivo I support demonstrations but we need to improve in organizing them because they are not putting enough pressure to ZANU PF also I want to contribute vava vakanda namba dzavo then Komila Bailey strong courageous women you speak the truth and you have my admiration god bless you and keep you safe and if you're hearing us also mfurutsa tinashe tariro ndeipi inenge shamwari yako iyi
ndeipi
saka kune avo vane supari zvino kana muri kutinzwa rova ikabatana kane heart ka like tibva taona kuti zvechokwadi muri kutinzwa aiwa zvabva zvatanga kuitika tinotenda pana valentine zinuwe women continue to lead us can and land is just insight zvimwe zviri kubva kune vari kulive streama nesu PJ
hayi abantu vakakanya vaikona sivile abasilandelayo kodwa ke labo abangakasilandeli hambanile kwenza like makhasini ethu ebulenjini beFacebook enkundleni lezi ezokuzilibazisa ezeFacebook kulo VOA Indebele njalo kulo VOA Shona kulo Studio 7 Live Talk zonke izindawo zokuthi lingakwanisa ukuthi lingenelani kuhlelo khathezi nje basikhuluma kanje kodwa sokulomlaleli lapha ecingweni nxenye ungathanda ukukhuluma la Marvelous.
Ehe, tina Isaac Mupinyuri. Makadii?
Makadii.
Aiwa tiri wadi. Nhasi mafoni acho anenge ari kuti netsei. Asi motaurawo pfungwa dzenyu nezvatiri kuona zviri kuitika munyika izvi. Taura henyu. Mukoma Isaac, tiri kuda kutaura nemasa hatisi kunyatsokukunzwai. Tinotenda. Ticharamba tichiedza nhare dzenyu. Tariro, we're trying to connect with our caller here from Zimbabwe, but the lines are just really not audible, so we'd rather utilize your services while you are here.
Ndafunga mavhepo ataura nyaya kuti pane mutarira ataura nyaya yekukenan. Ndikati zvemashuwa tikada kutarisa nyaya yeBhaibhoro kune vanotendera munyaya dzeBhaibhoro kuti vanhu vazosvike ikoku the land of honey and milk. Vakasangana nezvakawanda. Vakasangana nezvakawanda. Asi vakaonekwa vari vanoshingirira mukutambudzika ikoko, vachitaurawo you know hondo dzese dzavaisangana nadzo dzese idzodzo. Saka tikada kungotarisawo kuti kunyangwe tikada kutarisa zvatiri kuitika izvozvi. Ndiko ikoko kwatichagumisa tadini tasvika nekuti tikada kutarisa zvikuru sei kwatakabva kwekuti matambudziko taingomaona asi vanhu vakanga vasingakwanisi kuti vataure ende zvinhu zviri kutaurwa nevanhu zvinhu zvinobatsika sekuti kunyika tatambura nenyaya yecorruption chechipiri tatambura nenyaya yepoverty tatambura nenyaya dzekutoshaya nyaya dzejustice chaidzo kwana mapurisa achinga achirova vanhu kudaro saka zvinhu zvekuti zvinhu zvinobatsika zvekuti vanhu tikada kutarisa izvi zvikuru kuya mabond notes ari kutaurwa nevanhu neexperience yatakamboita kare 2008 vanhu vanoiziya saka ndizvo izvo zvekuti zvinhu zviri kunetsa vagari vemuZimbabwe zvinhu zvinobatika asi zvinhu zvemubhuku kana zvingafungidzirwe chero pari kutaurwa kunzi vanhu vari kutumwa handingatumwe kutaura nzara iri mumba mangu iri kunditadzisa ini nevana vangu kuti ndidye kana kuti iri kunditadzisa kuti ini ndinge ndichibhadhara school fees yemwana saka zvinhu zvekuti ukada kuzvitarisa chero wakarara ndakanzwa nezuro pasai vanhu vachitaura nomwe mutauri akanga afona vachiti chokwadi mimi munochiziva makagara munonyatsochiziva kana makarara muri kunyatsoziva zviri kuitika kuti matambudziko aya matambudziko atiri kusangana nawo
tina Lien Musiwa
ecingweni umlaleli ecingweni siyakwamukela kuhlelo Andrew
yebo mama linjani
hayi siyaphila kodwa phela lolu lihlelo lwabo mama wena ungene njani
awu
hayi kodwa siyakuxolela umama ukhona
ngixoleleni ukhona umama nangu manje maye ngafuna ukungena ngithiphi
hayi so ungasenani hayi siyakuxolela ungapha owakho umbono hayi ngendaba zokudemonstrator lezi ezenzakala elizweni laphandle kwelizwe wena uzibona njani
zilungile mpela. Abantu kufanele ukuthi sibophe amabhanti sidonse amasokisi ziqine. Ngibe ngizama ukuthi ku youth ontanga bakhophe lokho kuthiwa yikukopa thina safundiswa ukuthiwa ukukopa ilizwe labuya ngeyouth kwakuthiwa yi-backbone lakathesi ma i-youth ihleli ingasukumi thina abadala sesikhathela sakhwana ukugijima so ngikhuthaza ontanga njengoba nje kuluhlelo lwabomama silabomama abalwimpi ayo-youth babomama babesezimpini indawo zonke amantombazana okukuthi uba ngabe bayakhuthala kuzazwakala uhulumende unyikinyekile mpela kukho konke lokhu osokwenzakele babamba lapha lalapha kuyakhanya zamanini bomama ngajabulela uhlelo lolwana lwakuhamba betshayi
imbiza
ngalujabulela lolwana ngoba lwalungwabomama obaba abangafuni ukulalela omama bayangeka babengena ezindlini becatsha omama banomsebenzi omkhulu kungalabo mama ilizwe lalingeke libuye ngoba yiba babepheka so ngiyakhuthaza ontanga ukuthi kabasukume bekope kumawayi kuthiwa ngubani ubaba lo umawayira
umawarire
yebo bakope kuye yikho laye
labo balandeli
yebo unike everybody ukuthi akusimlando wakhe yedwa kodwa ngumlando wokantanga wonke osakhulayo
namantombazana
hayi
siyakubonga ke mnewethu ngoba isikhathi sethu asisavumi sokusele imizuzu mbembile kuphela ukuthi siqamule uhlelo
ngixolele nje nami sengisuke ngadla kakhulu ngiyabonga
kulungile
nanguzihlalele laye akafuni ukungena
hayi kulungile so phela simthole ngesinye isikhathi
allright
kulungile
PJ, we seem to have another caller, John Wallace in Pennsylvania. How are you? Welcome to the Women's Roundtable.
Hello, women. I just wanted to say what a great job you guys are doing. And I have a little question I wanted to ask you because some of us have lived Zimbabwe years ago, like 20 years ago.
You can go ahead.
Some of us have changed citizenships only because of the government and how hard it is to get paperwork and stuff like that. So what do you guys think of dual citizenship?
John, I'm going to have to ask you to hold on. We have a lawyer in the house here, so she can help us explore what your question is about. But we are actually going to put you on hold as we transition and continue our live streaming. So for all of those that are streaming with us, please continue streaming. We are now leaving the radio audience. And stay tuned. I'm Marvelous Mhlanganyahoye.
I mean, our practice is Jeremiah and Sita Svege to Elfanayo, Gulabo Abalalewe to Abasem Sagazon, Uwe Radio, Levi Ezai, Koto, Yesekwegela Pambili, Ebulenjini, Uwe.